Nasi tiri kwa Bulawayo kulauncha the Citizens Coalition for Change manifesto inonzi iyo the New Zimbabwe Blueprint. Iyo iri kuparwa nasi patenge tichitarisa urongwa wekuti kana tavhoterwa muno muBulawayo muZimbabwe yese tichange tichiita zvinhu zvipi.
Mungatipewo here zvimwe zviri mumanifesto yenyu vaasiziva?
Programu yedu munyaya techitarisa nyaya dzegovernance kuti ndezvipi zvatichaita panyaya dzegovernance kumeka sure tinobuilda mastrong institutions, patechitarisa nyaya yekumeka sure tinoita a proper separation of powers, rule of law, respect of the courts, kurestore dignity of the people of Zimbabwe and the working class nevanhu vese vemuZimbabwe.
Takambokunzwai kumashuroko muchibata nyaya dzekuzvikoro zvakamira sei?
Nyaya yesocial agenda kuti kana itavhoterwa seCCC nyaya dzinofanana nedzemakala kuzvikoro teta akubvisa. Takuva neprogramu yekuti vana vese from grade 1 up to grade 7 ngavadzidze mahara hurumende ichibhadhara kuyunivhesiti vozopiwawo magrant as part of our education program.
Kuzvipatara tinombonzwa muchitaura kuti hakuna kumira zvakanaka, imi muri kutii nenyaya dzezveutano mumanifesto yenyu?
Our health program tichaparura kuti tinoita sei kudzosera Zimbabwe back to the its commitment yeAbuja declaration and above kuti 13% of the annual budget yenyika ngaiende kuhealth. Those are some of the proposals hatinadzo muharo redu rukuya.
Ndingadawo kunzwa panyaya dzekodzero dzevanhu apa pamahuman rights, zvii zvamuri kuronga weimi?
Tiri kutarisa oso nyaya yekurestore marights emacitizens kuti kana vanhu vada kuratidzira ngavaratidzire. Hurumende haifani kuti ai hurumende yetsvimbomugodzi kuvanhu vese vanenge vachida kuita maconcerns avo nekuraisa maissues.